kuzondeza vanhu vane zvirongwa zvavo zvokubvisa vanhu vakashagwa navanhu vachiisa vanhu vavo vasina kushagwa navanhu. Zvinoitika mupati izvozvo zvikurukurwana mazuva mupati yedu tiri kushishikana nekuti kuna vanhu vanoda kuuraya musangano nechomukati vanotaura zvakawanda zvisina namaturo ese. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu veZimbabwe vanoda kuti ende nyaya dzavo nyange dziri dzakakura sei dzigadziridzwe mukati memusangano.
Nyaya iyi ichakurukurwa rini nebato?
Ndofunga kuti ichakurukurwa nechina. Tine politburo meeting nechina, saka ndofunga kuti ichava imwe yenyaya dzinofanirwa kutaurwa.
Pane nyayawo dzakawanda dziri kubuda mumapepanhau akaita sana Herald nana Sunday Mewire achinge anonyomba vamwe vakuru vebato reZANUPF. Zviri kufamba sei chaizvo?
Ndiwo mugari wenhanikeka weHerald ne public media. Vane mukuru wavo unoda kuti vakuru vomusangano vatsoropodzewe kuda unoda kuti azvigadzirire chigaro kana vanhu voenda kongresi. Hatizivi, asi tinokandamara kuti midhia yedu yanga ichirongwa zvinhu zvedu zvakanaka mpaka patakaenda kumaelection yava kutanga kutaura zvinhu zvakadaro zvinenge vakuru. Zvisinei, musangano uchagadzira hawo patinosangana muna December 2.